icho kwadi vana veZimbabwe vakatwa mune mukana wekuti vawedzerwe mamwe makore anokwana mana vakatakurana nemapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandiri nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo neni kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Zvinonyanya kunetsa pamapepa awa mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatangwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana chimafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatonzi vava convicted havasi kuwana havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabank nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kana kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitinayo yaii documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapplya sezvazvangoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita souyoyo wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndo panozozivisiwa vemabhenki kuti vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review.
Saka imimi Exiles Forum munogutsikana henyu nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chokutanga, hatigutsikani nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yemapepa. Sekutaura kwandaita pakuti kune zvidyara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda sokuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu uri kubva atorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anenzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge ichiti vatori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima pepa riya ichiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taitokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi neveministri yomuno kuti ichi chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tichiita akanaka. Ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haapilike kuofisi dzeHome Affairs. Unotobva uende kukoti. Kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maatoni, zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.